Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 28, 2023. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Sangano reSouthern African Development Community kana kuti SADC rokurudzirwa nevamwe kuti ripindire muZimbabwe uye riite musangano wechimbi-chimbi kana kuti Extraordinary Summit. Asi hurumende inoti SADC haina simba rekuita izvi nekuti Zimbabwe inyika yakazvimirira. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana zvikuru nemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe mushure mesarudzo dzakunzera mutauro vanopikisa vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro, asi vebato reZANU-PF vachiti vakakunda zviri pachena. Mumashoko kuvatori venhau, munyori mukuru wesangano reUnited Nations ndinodzokorera mashoko kuvatori venhau, mutauriri wemunyori mukuru musangano reUnited Nations amai Florencia Soto Nino Martinez vakazivisa nezuro kuti vaGuterres vakaisa ziso ravo paZimbabwe. Munyika, mapurisa nevasori vanonzi vaendeswa munzvimbo dzakawanda zvikuru mumadhorobha. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati mashoko kuvatori venhau vati vane umbowo wekuti vanopikisa vari kuda kuratidzira muHarare. Asi mashoko avo kuvatori venhau vaGuterres vashorawo nyaya yekusungwa kwemasangano akazvimirira oga, vakatiwo munyika munoda kuti matambudziko agadziriswe nenhaurirano kwete nemhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwe maonero avo.
Sekona kwangu zvakureva kuti nekuti sarudzo ichiitwa iyi, vanhu vanga vakatarisira kuti panobuda zvinohwa muchirika pamapoka yese vanenge vabudirira nevanenge vakundikana vese vagoti takapinda musarudzo iyi zikabuda zvakanaka, isu tinofunga takakundwawo apa, vakabudira takahwinhawo takabudirawo apa, zvoita kuti vanhu vashandire pamwe chete nekuti nyika ndiyo imwe chete chese tine chekuita mukati mekuti nyika ifambe. Asi tinoona kuti mabudiro azvaita dzokera pakare pekuti vamwe vari kuti isusu takahwinya, saka zvakanaka, vamwe vari kutsarudza haina kufamba zvakanaka, saka zvinoita kuti munyika musaite kuti vanhu vagare vanzwise kuti zvichaenda kupi chadii, nekuti hatizivi kuti vachaenda kumatare ezimota here, tichazoitika zvinomisa zvinhu zvakawanda, nekuti vanhu vanenge vasaziva kuti taakufamba takamira sei. Nyika ndeyedu tese, ngatishande pamwe chete tingazive kuti zvinoshandika here.
Ngatishande pamwe chete apa zvine kakutaridza kuti pangangu uve nemukano wekuti paitwe hurumende mubatanidzwa sezvakamboitika kumashure zviya.
Ndifunge nekuti vanenge vari kutiwo mbukapina musarudzo anenge azongobudirira achitungamirira nyika anenge angotungamirira munhu wese, saka vanenge vachingobvira kuti mabasa munyika medu mese tese ngatingotosiyai zvatodarika zvesarudzo izvi.
Iwo masangano anga achiongororawo sarudzo munyika, vana Komesa, vana United Nations, vana Sadaki zvavari kutaura pamusoro pemaoniro avakaita musarudzo izvi zvine simba rakadini mukufambirira mberi kweZimbabwe.
Zvine simba rekuti sekuti Zimbabwe nyika inobata nezvimwe nyika, hapana nyika inozvita zvangu ndega. Zvinoite simba rekuti vakanga vachiti hazvina kubuda zvakanaka kugamuchirika kweZimbabwe mukati mepasi rose vachida kana zvekutsvaga rubatsiro rwemari kana kushanda nevamwe zvinenge zvaakunetsei. Nekuti vanoka kuti zvakabuda muzvinhu hazviratidze kuti ndo zvinenge zvaifanira kuti zvibude. Asiwo veZimbabwe vano kutiwo tine nyika yedu mabata mamwe masangano ayo masangano atakapindawo isusu, saka isusu nyika yedu zvino inoenda mberi.
Avo vanga vari Nyanzvi Munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vachitaura vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti havatenderane zvachose nezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zvekuti ndivo vakakunda sarudzo dzakaitwa svondo rapera pasina kupokana. VaChamisa vanoti bato ravo rine umbowo hwekuti rakakunda musarudzo idzi. Asi komisheni inotungamira sarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMunangagwa ndivo vakakunda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa.
Mashoko edu ari pachena ndekuti kukunda tinotenda navaveZimbabwe nekukunda kwatakaita nekubudira kwatakaita kuti tinge tine vachigiri vakawanda kupfuura. Saka tachitsorokodza mashoko kuti zvakataurwa nevheki kuti vanhu vakatsveka vamanekumberi inyaya dzinopokana mai.
Saka muri kuti mune umbo hwamuinawo muchaenda kumatare here? Mungatidzo kuti zviri kufamba sei?
Hatisi umbo hwatinawo chakatanga ndechakachinjika. Umbo ndohuchaya mucherechedzo kana kuti vanhu vatichapfeka zvoneko. Takatoudza nevekuvheki kuti tapedza kuudani kuberekedza Muranga akatinyirira ikoko, vakavadzidzisa vakaonesa kuti zvakaitwa zvazvisoti zvazvekugevhagevha. Asi zviri pachena nekuti zvigaro zhinji vanga vakaverekera kwatiri, naizvozvo chigaro chinofanira kupuwa kune vamuranga chigaro zhinji.
Asi tiri kuzwa veZANUPF vachitiwo vakakunda zvine mutsindo, vakateedzera bumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe, hapana chakaibva pasarudzo idzi.
Moona kuti vediko kune vanhu vakutamba ngoma yezvigure vane musvika nekuita hazi ngoma inotambika.
Vamwe vari kuti veSADC veAfrican Union veCOMESA nevamwe vese vakati sarudzo idzi hadzina kuitwa zvakanaka zvinotarisirwa kana mubumbiro remutemo reZimbabwe zvinotarisirwa neSADC nedzimwe nyika dzepasi rino. Pangagadziriswa sei apa vaChamisa? Sarudzo dzodzokororwa here kana kuti zvingafambiswa sei semaonero enyu zvii zvamurikudza vaongorora?
Chokutanga ndechekuti hakuna sarudzo dzinofamba zvakanaka kana pasina mvumo yekuti vanhu vasarudzo wavanoda. Inyaya yekuti vanhu vanotinhwa semombe kana kushayiwa semombe dziri kupinda mudhibha kana kushayiwa semashu kana wiza dziri kuperekedzwa mumuhomba, munhu ngaasarudze paanoda. Hakuna unonzi vhotera ushu kana kuti iti handigoni kunyora zvatakaona zviri kuitwa pasi rese kana kumaroyaka. Munhu anenge achinzoka vhotera waunoda unenge wapara mhosva munhu ngaangisarova wakokadeyadeya nitoro chinhu. Saka zvese zvinoitwa chete kana tichinge tateedzera kaidzidzo hongu pasarudzo dzese dzichauya panobikwa kuti pave nekuchinja mamiriro ekunze nemamiriro emarambiro kana maringe nekunyanana kwevanhu kuti vanhu vave nekodzero yekavanda kuvhotera. Vanhu vachaitirwa zvekuchekerwa zvimadheski zvanafazi munhu achibvunzwazova kuvhotera papo unoda kuzoita sei, munhu achiringwa achiteerwa kumba kwake, vamwe achizviringwa kutumidzirwa zvemutembedu tumidzirwa zvemotokari zvese izvozvo asi pamutemo zvinofanira kuti zvigadziriswe uye zvichinjwa.
vamwe ndovari kuti pada vachamisa vakabatwawo nechikirimbani chavakateya nekuti vaibuda vachiti ZANU PF haikwanise kuti idirire sarudzo rwendo runo. Mungajekesa here ipapo?
Inga munoziva kuti kazhinji kwange vateya chikirimbani vakazorwana gonzo riripo, haungati iwewe kana kuona ruoko rwako rwakarumwa chikirimbani ichocho obva wati chikirimbani chakanganisa. Chiri kuita basa racho ndo zvatiri kuona chikirimbani chiri pabasa. Chakabata ava mudandaguva ripo ndo vaonekwa vakabatwa nemujenya. Mujenya haungopuwe mhosva, ane mhosva ndiye abatwa nemujenya.
Mutungamiri webato reCCC vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. Bato guru rinopikisa muBotswana reUmbrella for Democratic Change kana kuti UDC ririkurudzira sangano reSADC kuti riite musangano wechimbi-chimbi nevatungamiri venyika kuitira kuti vagadzirise gakava rezvakabuda musarudzo dzakaitwa muZimbabwe idzo dzisina kuremekedzwa nemasangano akawanda. Chingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Bato iri rinoti musangano uyu unofanirwa kupindirwa nemasangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nevatambi vese vezvematongerwo enyika kuitira kuti vataurirane nechinangwa chekuita sarudzo itsva dzinoenderana nezviga zvesarudzo zvakatarwa mudunhu nepasi rose pamwe nemubumbiro remutemo. Mutauriri weUDC vamweti Muwasa vaudza Studio 7 kuti sarudzo dzeZimbabwe dzinofanirwa kudzokororwa nekuti vanhu vaichichidzirwa nesangano refor of associates of Zimbabwe kana kuti fazi nemazuva ekuvhota.
Kutyisidzirwa kwevaivhota kunyanya kumaruwa kwanga kuchiitika pamberi pesarudzo nemusi wekuvhota kwanga kuchiitwa nemadzishe nesangano reforever associates of Zimbabwe panzvimbo dzekuvhotera.
Vatiwo kukunda kwezanu PF kuchaita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvitizire munyika dzakapoteredza Zimbabwe.
UDC believes the crisis of legitimacy.
UDC inobvuma kuti kusamira zvakanaka kwezvimamiriro eupfumi nezvematongerwo enyika muZimbabwe kuchawedzera pane zvange zviri mushure nemhirizhonga yakaitika muna 2008. Izvo zvichaita kuti Botswana, Zambia, Namibia neSouth Africa dziwane uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotizira ikoko huwande.
Kurudziro iyi inoitika zvichitevera kuziviswa kwakaitwa neZimbabwe Electoral Commission kuti mutungamiri weZANU PF Emmerson Mnangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi izvi zviri kuramba kutambirwa nemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa. Vachipo pfungwa dzavo, mutungamiri webato reBuild One South Africa vaMusi Maimane vati kuvandudzwa kwemutemo weCriminal Law Reform wakawandudzwa unozikanwa nevamwe neremudunirirwa kuti Patriotic Bill vakapa kuti kuve nekugedha-gwedha kwemeno kune vanopikisa pamberi pesarudzo. Uko mutungamiri webato rinopikisa muZambia vaHarry Kalaba vati zvakaitika kuZimbabwe zvinosekesa mbavha yakawanda.
Sarudzo dzemuZimbabwe dzakaitwa pakaoma uye tingati dzanga dzakachena here? Tinoti kwete.
Asi vanozviti mukuru musangano refazi rinonzi nojidzana nevasori vakuda kwashe mutsanga vati hapana chakakanganiswa nesangano ravo vachiti hakuna zvitsva zvakaitika nekuisa matafura pedyo nepaivhotera vanhu.
Zvinhu zvinoitika pasi rese hachisinzvo kutanga kuitika muZimbabwe. South Africa vanozviitawo, kuNamibia vanozviita, kuMozambique vanozviita, even kuZambia kwacho vanozviita. Naika vanoisa majesi ariwo kuita masurvey kuti vaone kuti vatsigiri vavo vauya kuzovhota vangani. Naika hapana munhu anenge achitsvidzirwa, saka hapana munhu achakatsvidzira isusu sefazi.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Network for Social Justice Fatendai Mbofana vati SADC ikasagadzirisa zvinhu munyika zvinoreva kuti kuchakuyiwa nyemba nemusana muZimbabwe kwemakore mashanu anotevera.
Kuhwina kwavamunangagwa zvinongoreva chinhu chimwe chete. Zvinoreva izvo mamwe makore mashanu enhamo, mamwe makore mashanu ekutambura kwakatutsirwa kashanu.
United Nations yakazivisa nezuro kuti haizi kufana nemafambisirwo akaitwa sarudzo muZimbabwe. Mamwe masangano akabuda pachena kuti zvinhu hazvina kufambiswa nenzira dzinokodzera anosanganisira SADC, African Union, Commonwealth, European Union, Katasenda nemamwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sezo tichitema tisina divi era taka rerekera tichiri panyaye SADC ii. Tabata wa mutawariri we mtungamiri we nyika wa George Charamba awo vanoti. Zvakaburitswa ne vaongorori vesarudzo vari kutungamirirwa na Dr. Nevis Mumba weku Zambia. Handizvo kana kuti handiro gwaro rekupedzisira resadak nekuti pachine zvimwe zvirewarewa zvinoda kuitwa sadak isati yatambira gwaro iri. Tabata vacharamba kuti tinzwe zvizhinji.
So muna June gore rinouya ndonyika nhatu dzichata look at she report yaitwa nesadak observer mission. Kana vachida vanogona kuinvita chairman wesadak yese. Right, inova Angola. Yoni saka inenge yakunzi Troika plus one, which means vanenge vanyika ina. Muna June, gore rinouya, kwete izvozvi, gore rinouya, yadaro izvo, haisati yaripoti yesadhaki. Nekuti Troika ibandiko resadhaki, harisi sadhaki pachayo. Zoreva kuti Troika inozotakura ripoti iyoyo, yoenda nayo kusamiti. Ndikada kuti vateereri vazive kuti summit yesadhak gore rinouya inoitika muZimbabwe. Nekuti Zimbabwe ndiyo inenge yachairman, yakutora uchairman hwesadhak. Saka ripoti iyoyo ichazodhiscaswa, ichaongororwa nekutoropodzwa muno munyika yeZimbabwe makaita maelections. Vamunanga bvavariwo chairman. Mababata ipapo, ndaona kuti vazhinji vanga vasiri kutaziva ipapo. Tambisisa.
Aiwa tapanzwisisa asi pane zvichemo zvamuri kutaura nezvekubudiswa nesadhak mambo taura here sehurumende kusadhak kuti hamuna kufara nezvayakaburitsa mavatumira mashoko here kana kuti muri kumirira panozoitwa gwaro rekupedzisira
tichiongorora maitirwo aitika zvinhu muno muZimbabwe nekuzvibata kwemukuru wacho panenge pakaita mukaha. Ndosaka muchiona kuti kunana West Africa, kunana East Africa, kuAU chaiko chaiko, vanotumira a retired head of state as the head of a mission. Zvino uyu mukuru akauya kuno uku, akamboita vice president, nonga abvingwa nekusagadzikana kwepfungwa, mukazvitarisa mumapepa munozviona izvozvo. Saka, but also, akamboita chipati chake, chinonzi National Citizens for Citizens Coalition, NCC. Ndofunga makutonzwisisa kuti pane unzivani nerimwe bato ratinoziva. Agovazve munhu wesvondo. Saka hapana kuti fadzai pakati bata-bata. Nobva tangoti reduwe pamwe kuda pane zvatisingazivi. But kutya masiyeza tanga tinawo nhasi azadziswa. Nekuda kwaizvozvo takaburitsa nhunha dzedu dzatichazonyora futi mui mureport now as our reaction to the report. But already munhu wese akuziva kuti report iyi yatoita dambudziko.
Asi takanzwawo vamwe vachiti vacharamba vanga vachitovatyisidzira padane rufu chairwo ichokwadi here ivo vamumba.
Vacharamba haisi mhondi. Vacharamba munhu wemashoko. Ende denda ida kuti vamumba vawane chinovawana ndaivovasichidzira vaingotanga nekuitwa chinovawana ichachona ichocho muvatidzani munhu mutema chatakashora pana vamumba chinova ndicho chandakaramba seromoromo rapresident ndechekuti vekunze vane daka nezimbabwe vatisikire moto muziso isusu sevanhu vatema.
Asika ongororo yakaitwa iyi vacharamba sei muri kuti ndeyavamumba sei ivo vesadhak vamwe vari kuongorora sarudzo vasina kubuda vachiti hatisi kumira navo.
Pane zvinoitika zvatisingagoni kuti kutaurirei.
Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachitaura vari parunare muHarare. Tichienderera mberi tichiita hurukuro navo mangwana na7 PM nezvenyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vangakwanise here kutaurirana. V Vanhu vakawanda vaungana nasi panzvimbo yeRebs Theatre muHarare vachirangarira mabasa akaitwa nenyanzvi munyaya dzemitambo Susan Haynes uyo akashaya nemusi wa12 Nyamavhuvhu 2023 mushure mekurwara kwenguva yakareba uye mutumbi wake wakabva vapiswa. Pasmond Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNicholas Moyo vatenda hurumende nerubatsiro pakuvigwa kwemufi vachiti Haynes ane nhoroondo yakakosha muchikamu chezvemutambo munyika.
Tinonzwa kufara chose kuti nguva yekupembera life ya Susan Haynes hurumende yakaona zvakakodzera kuti vapiwe the state assisted a funeral.
Mukuru wesangano Recomplete Arts Project vaPeter Churu vatsanangura Haynes segamba rakashanda nesimba kuti vanhu vechitema vapindewo mune zvemitambo panguva yevachena.
Munhu akashanda kuti izvo abatanidze vachena nevarungu. Panguva iyoyo nzvimbo dzatinoitira mitambo yedu idzi dzanziri nzvimbo dzevarungu. Asi Susan akauya akati kunyange inini ndiri murungu hachisini zvakanaka kuti vanhu vanogara munyika imwe chete ichangosununguka munoti vachena vanoshanda kwavo, vanhu vatema vachishanda kwavo.
Munyori mukuru mubazi revechidiki pamwe nezvemitambo Amai Tokozile Chitepo vati hurumende yakazvipira kuparuremekedzo nekutenda vakashandira budiriro yechikamu ichi sezvakaita Haynes.
Well, the government has always wanted to recognize the work and the efforts of citizens in all the different spheres, and the art sector is one in wanting to give more recognition for the work that artists do in society, and Susan Haynes is one of those.
Mutambi wechidzimai ari sachigaro veZimbabwe Theatre Association Gertrude Munamo Pfumayaramba ati Haynes munhu aive nechido chekuona budiriro yezvemitambo uye aigona kubatirana nevamwe zvakanaka.
Munhu aive nekubatirana nevamwe achida kuona kukura kwemitambo muno muZimbabwe.
Valoid Nyikadzino vanoshanda neZimbabwe Theatre Academy vatsanangura Haynes semunhu aive neruzivo akazvipira pabasa rake.
Mune wandaiona kuti akanga ane chido chakanyanyisa nemutambo wetheatre. Mukutaura kwatakaita naye aitotaura kuti ndofunga akaita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira backstage yetheatre, backstage pacho, makeup nezvakasiyana siyana. So zvingoratidza kuti munhu akanga ane ruzivo nezveindustry yakanga ari.
Vanoongorora nezvemitambo Amai Joyce Chenje Makwenda vaudzawo Studio 7 kuti Haynes akashandisa mutambo wetheatre kubatanidza vatema nevachena munyika.
Kuma 70s kwanga kune Calabar, but Susan akaita kuti akayuza theatre nefilm. Vanhu tinongotaura about Susan netheatre, but akaita film. Saka akaita kuti ifanika panapa panga pasingauye vanhu vatema, akavavhurira kuti vauye panapa, and akaita organization yainonzi NTO akasanganisa futi vanhu vatema.
Haynes akabatsira zvikuru mukudzikwa kwemutemo weNational Arts Council of Zimbabwe Act zvakaita kuti sangano reNational Arts Council of Zimbabwe rivambwe muna 1985. Mugore ra2020 Haynes ndemumwe wevanosvika makumi mana vakaremekedzwa nemubayiro weNama Legends. Kusvika panguva yekushaya kwake, Haynes anga ari mudzidzisi wevechidiki vaida kupinda mune zvemitambo. Akaita zvidzidzo zvake paRoyal Central School of Speech and Drama muLondon kuBritain. Akazoshanda kwenguva refu asati adzoka munyika. Haynes akaberekwa musi wa13 Zvita mugore ra1942. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasman Dlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pamhosva yavari kupomerwa yekuda kurambira pachigaro vachiramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo dzemuna 2020 kunonzi kuchatanga musi wa4 kurume gore rinouya. Mutongi wenyaya iyi amai Tanya Chutkin varamba zvange zvakumbirwa nevachuchisi kuti nyaya iyi itange kutongwa munandira uye zvanga zvakumbirwawo nemagweta avaTrump kuti ipinde mudare muna kubvumbi. Urongwa wegore rino weHarare Agricultural Show uwo unokokerwa neZimbabwe Agricultural Society watanga nhasi muHarare zvisina mutsindo asi paine kurudziro yekurima zvakangwara zvisingakanganisi nharaunda. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural Show nhasi wakokerwa neThe Diplomat Business Networking Club, mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDavid Marapira vati nyaya yekurima kwakangwara kusingakanganisi nharaunda yakakosha.
Nyaya yesmart agriculture yakanaka chaizvo muno munyika medu kuti mweya watinofema uyu unofanira kunge uri clean, usina carbon dioxide yakawanda. Carbon dioxide inotobwa nemashizha emiti izvi, iyo mashizha achitipawo oxygen.
Vamarapira vatiwo nyika iri kuitawo zvirongwa zvekushandisa magetsi ezuva ayo asingakanganisi nharaunda sekushandisa marasha. Mukuru weZimbabwe Agricultural Society vaAndrew Matibiri vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo nhasi vanhu vari vashoma vati vawana vemabhizimisi vari kuratidzira zvinhu zvavo vakawanda kudarika gore rapera.
As of Friday, 19,425 in our books. But here's news, we're always focused around where we don't space. So I'm looking at just about 500 my exhibitors. It's name my exhibitors, we'll put a roof of Nzegonika, a roof of DRC, a roof of Mozambique, a roof of Zambia, South Africa, China, and Belarus.
Vamati Birivatio, Harare Agricultural Show yakakosha nekuti inosanganisa varimi nevemabhizimusi uyewo kuti varimi vaonewo nekudzidza zviri kuitwa nevamwe.
Yakakosha kuvarimi nekuti inguva yekuti uone kuti vamwe vari kuitawo sei, vari kurima chii, vari kuchengeta zvipfuyo zvavo sei, uchiti yatingati uchienzanisawo nezvavari kuita. Kuna vanogara mumataundi inguva yekuti vadzidzewo zvinoitwa nevarimi. In other words, kuti town needs country. Vanofanira kuziva kuti zvinhu zvinofamba, chikafu chinobva kupi, zvinofamba sei, matambudziko ari kusangana nevarimi ndeapi.
Amai Besta Tigere avo vanogadzira zvakasiyana siyana kubva kumauyu vaudza Studio 7 kuti zuva ranhasi kwange kuchine vanhu vashoma.
Tauyawo kuzoexhibita maproducts edu paHarare Agricultural Show yatanga nhasi. Zvakatinakira kuexhibita maproducts edu nekuti vanhu vanoita zvinoita kuti vanhu vatizive. Vatatangasoona kuti kuchine vanhu vakawanda here nekuti vanhu vari kupinda vashoma vashoma hatisati taona vanhu.
VaGift Muduku vanoshanda kuGreenfield Seedlings vati vanotarisira kuwana vatengi vakawanda venhondo dzavari kuratidzira.
Vanhu havasati vanyatsowanda zvavo asi zviri kuratidza kuti nemadhezi anotevera kutange kuna vanhu vakawandisa. Mukana wekuti tive pano paAgricultural Show unotibatsira pakuti tinowana macustomers all over Zimbabwe uyezve tinodzidza zvinhu zvakasiyana siyana. Asi kunyanyanyanya tichibva pano paAgricultural Show tinowana macustomers anenge akawandisa nekuti tinosangana navanhu vanobva maprovinsi akasiyana siyana eZimbabwe.
Harare Agricultural Show iri kutarisirwa kupera musi wa2 Gunyana uye iri kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vateereri, musakanganwe wekuteererawo chirongwa chedu cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa nyaya yekuti remangwana renyika rinenge rakamira sei mushure medzimwe sarudzo dzisiri kutambirwa nevanopikisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Munyori mukuru weUnited Nations anoti ari kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe. SADC yokurudzirwa kuti ipindire muZimbabwe asi hurumende ichiti haina simba rekuita izvi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Vachitaura pamusangano waitwa kuHarare Agricultural.
Walamungela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 28 kuNcwabakazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kuyaxokozela eZimbabwe kulandela impumelo yokhetho ecotozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho lweZimbabwe. Kuyingcwethi ezicubungula ezombuzazwe lamagqwetha abazimeleyo abathi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyeke udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana sebelobele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano wesiphangiphangi we-Extraordinary Summit kukhulunywe ngempumela yokhetho leZimbabwe okunqobe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Intatheli zindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kwele Botswana.
Abamabandla aphikisayo angaphansi komayano we-Umbrella for Democratic Change balobele umnumzana Elias Makhosi unobhala jikelelwe SADC besithi kumele kulungisiswe udaba lokhetho eZimbabwe. Umkhokheli webandla le-UDC kuphalamende umnumzana Dithapelo Kiorapetsi uthi kuqakathekile kakhulu ukuba i-SADC yenze umhlangano lo.
We call on SADC to convene an emergency summit.
Siti akube lomhlangano ngesiphangiphangi ozangena inkokheli yamazwe awe-SADC ukuze kukhulunyiswane phezu kodaba lweZimbabwe ukhetho olube yinhlekisa ngamafitshane akade kungela khetho.
UKiorapetsi uthi umhlangano lo kumele uthaphe imbono kazulu kweleZimbabwe ukuze kutholakale indlela yokuya phambili.
The summit should accordingly engage Zimbabwe civil.
Umhlangano we-SADC kumele ube nenhlanganiso ezizimeleyo kodwa kanye labezombusazwe ukhangele ukuthi kuqhushwe olunye ukhetho olutsha oluzabe lulandela imithetho yokubumba ukhetho oluqondileyo.
Kodwa ibandla eliphikisa kwele Zambia le-Socialist Party lithi alihambelani lombono wamabandla akwele Botswana. Umsekeli kanobhala jikelele we-Socialist Party umnumzana Antonio Manza ekhuluma lomsakazo lo uthe bayamukela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
And we find it very strange that an opposition political party in another country would want to push an agenda to fight the outcome.
Thina sithi i-SADC ingakutshayi ndiva lokhu okucelwa ngamabandla aphikisayo kwele Botswana. Siyazi ukuthi amazwe angentshonalanga kade efuna ukuthi kube lotshintsho kuhulumende weZimbabwe.
Abacubungula ezombusazwe bathi kababoni ukuthi umanyano we-SADC uzathatha inyathela bani noma nje iqula lenhlanganiso leli khombe ukuthi ukhethwa eZimbabwe belungakhululekanga. Enye yalezi ncwethi ezimeleyo ngumnumzana Zenzo Moyo.
Ngokubona kwami ngicabanga ukuthi i-report noma ngithi mina i-final report ye-observation yabo izabe isingathi ithe toned down a bit ingafani ngamashela leyo ebhalwe i-preliminary report. Ngicabanga ukuthi kulamanye amagama abazawatshintsha bawasebenzise angathi alobu diplomacy phakathi izatshintsha kancane okuza kwenza ama heads of state bangayiboni ngendlela leyo abantu abacabanga ukuthi bazoyibona ngakhona.
Iqula labahlole ukhetho lweZimbabwe bengaphansi komyalo we-SADC abelikhokhelwa ngumnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia lichothoze indlela oluqhutshwe ngayo bathe lwephule isisekelo sombuso weZimbabwe njalo leziqondiso zokuqhuba ukhetho emazweni akuzansi kwezwekazi le-Africa. IZimbabwe Electoral Commission ithe uMnangagwa uthole amavoti aphezu kwengxenye ekhulwini i-52%, kwathi umnumzana Nelson Chamisa oyibandla le-Citizen Coalition for Change wathola ayisilinganiso sowamachumi amane lane ekhulwini i-44%. Mnangagwa utshele intatheli zindaba eHarare ngesonto ukuthi uyajabula kakhulu ukuthi ukhethiwe njalo wagcizelela ukuthi ukhetho belukhululekile okumangalisayo kodwa uChamisa uthi kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kule ncwadi yesicubungulayo zombusazwe lamagqwetha azimeleyo athi kumele ibandla le-Citizens Coalition for Change liphanyike udaba lwempumela yokhetho emthethwandaba ngesiphangiphangi ukuze kwazakale ingqubekela phambili. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi akulabo bufakazi obuveza ukuthi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Igqwetha elizimeleyo uMnumzana Thaddeus Ncube uthi ibandla eliphikisayo kumele liphanyeke udaba lolu emthethwandaba ngokushesha.
Abamabandla aphikisayo nxa bengavumelani lempumelo yokhetho amadala akhona, amadala ayenzelwa khonoku. Kodwa nxa behambe emadale behambe bele case, ngoba bengahamba bengela case bengela lobufakazi bakhonoko abathi yikho kwenza impumelo yokhetho bengayivumi, bazadliwa. Ngesilungu kuthiwa he who alleges must prove.
Lokhu kusekele ngelinye igqwetha uMnumzana Kudakwashi Ndebele, yena othi kumele baye emthethwandaba becele uZulu ukhetho luphindwe.
Vele into esikisele ngani kuthiwa bayavuma kubuyele kurirani kuphela kube ngama-presidential election, presidential kuphela nje, kungabi labo-MP labo-kansila. Kubonakala ophumayo ukuthi ngubani phakathi kwabo bobabili labo, kuphela nje mathupha, ngoba hhayi singafuna ikhothi isikhathi futhi ilizwe lokhu liyabe lingakabuyeli, liyabe lokhu libuyele emuva.
UMnumzana Joyce Ngwenya, ingcweti ecubuka ezombusazwe ezimele, uthi kulobufakazi obuningi obuveza ukuba ukhetho lolu kaluqhushwanga ngemfanelo.
Umumo lomkhathi wezombusazwe kukakhulu mayelana lokhetho olusanda kwedlula kawumanga kuhle lapha eZimbabwe. Ye, abasekeli bomnumzana Emmerson Mnangagwa bathi umongameli wabo unqobile. Kolunye uhlangothi abasekeli bebandla eliphikisayo elikamnumzana uNelson Chamisa bayala. Kukhanya njengoba yena uChamisa esekelwa yi-SADC, i-EU le-AU, sewuqonde khona emadaleni ukuze kuguqulwe impumelo yokhetho.
UMnumzana Ashley Funye, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kumele ibandla le-CCC lithole ubufakazi obuqotho kunhlanganiso i-Southern African Development Committee. Kodwa ilunga le-ZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi akulabo bufakazi obuveza ukuthi ukhetho kaluqhutshwanga kahle.
Hayi, lokho vele kuyize. Ngabantu nje abaphomba ukuzama ukubambelela etshanini, akulanto ekhona, into abayikhulumayo ayinala evidence. Lokho besithi imali amavili eveni abalawo, kodwa bebethwithuka lokuthi bebe lama-polling agents kuma stations wonke eZimbabwe. Nxa bezehlulekile, hayi, lakho abakwenzayo ikupepetsha nje okungayindawo. Yindaba bengathi barigiwe kobulawayo lapha abawine khona ama-council lama-member of parliament wonke. Angezwa yenoyedwa owinileyo ekhethweni lakobulawayo othi election le irigiwe.
UMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli se-CCC, uya kuphikisa lokhu.
Kabekezele, kodwa sonke sibe kwazi ukuthi asisaphindi sibuyele kuZimbabwe desikiyo before the 23rd of August 2023. Lapho esiya khona sesiya phambili, akusoze kuphinde kufana nelizwe lazi, ngisoze to never be the same again after the 23rd of August. Ngenxa yokuthi uMnangagwa kawina.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkosana Dlamini uthi kusobala ukuba akulalutho oluzaphuma emthethwandaba, ngakho-ke abantu kabatshengisele emgwaqweni besola okwenziwa ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission.
Ukutshengisela esitaladeni, ezitaladeni, yisona siqokoqela okwamanje, yilicebo okwamanje.
Umanyano we-MTC Alliance owakhokhelwa nguMnumzana Nelson Chamisa waphanyeka impumela yokhetho emthethwandaba ngomnyaka ka-2018. Idale le-Constitutional Court lathi uMnangagwa nguye owanqoba kukhetho. Ngimele i-27 ngiseHarare, uMlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba olufanayo, ibandla le-United Zimbabwe Alliance elikhokelwa ngunkosikazi Elizabeth Valario oncindise kukhetho lokudinga umongameli lithi ukhetho lolu belungakhululekanga, ngakho alusoze libe lethemba lempumelo yalo. Ukhetho lolu lusolwe ngamanye amabandla ezombusazwe kuqela ele-CCC, lele-MDCT lanxa ele-ZANU-PF lisithi belikhululekile. Asizweni umbono kaMnumzana Chilumbu Mudenda olilunga leMthokazi Republic Party ephatheke kulolu khetho.
Uchamisa katesu kuti una ma V11 forms to produce as the evidence kuti warikwa. There is nothing of that nature. What happened kuti ZANU-PF rigged the delimitation process and other electoral process. So wonke loko akula evidence. Ngama irregularities, that's those are technical issues. So it's a wastage of time, especially if you want to make a move about for the ECPC. The new hope would be able to keep his ZANU-PF to do that. That is what we record, but the outcome remains the same. What is needed, you would yes, can do that like Monzora. A ambisa application ya court to nullify your proclamation ya get your election. The CC was found supporting ZANU-PF on the other hand. They said my election should not be cancelled. It's unconstitutional.
Ulobu fagazivani, obogutti, even the CCC, Alila Mavi 11, Loguem Tetuanda Bagusose, Wupati.
Ulobu fagazi would have displayed the Amavi 11 forms, the Lawana, even the media, Aulanda. And we have Ufaraz, what was in Inda, we didn't see the Amakansi candidate. Why in Lama Ajin? Where is he going to get those 11 forms?
Gayisilo lodwa ibandlalisi sisi elicho njalo. Sibonile inhlanganiso zomhlaba leza kuzwekazi leAfrika zisithi hayi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo.
Mina engivumelana lakho ukuthi ukhetho vele always Zimbabwe aluzake lube free and fair. But the opposition was not supposed to wait for our observers to come and determine ukuthi the limitation process was flawed. The opposition would have led the process. You advocate, no, we cannot get into this election because of these flawed processes.
Njengoba sokwenzakele kuyini abangakwenza kathesi
ama MPs nqazo ukuthi bona baqinisele ukuthi uketo alizanga kumande kule bengahambe eParliament. They must be in solidarity with the masses. Sase songi they cheese and pay few votes. In political action yefunakala last time in 2013 utsangirayo walwa bacelo chamisa laba ukuthi no lingasaye eParliament njengoba izani ichonjile uketo but ungaqali sina siyahamba it's our constitutional right. So within the opposition some now they are being delayed ukuthi be ku inauguration.
Njengebandla leMthwakazi Republic Party lina lithini ngalokho kwenzakele lalabo abanye benu abancintisileyo abanganqoba sibonile kodwa lezaphulene lisile ukuthatha nje isihlalo esisodwa
second genocide origin emathebeleleni ebangelwa ngama opposition parties angakhulumi iqiniso beloko becila abantu bakithi from 2000 besithi sizayikhipha izandla bebuye bekhulume ngendaba zegugrawundi nxa besemathebeleleni nxa bengibo ngala bakhulumi ngendaba yegugrawundi yibo kathesi abarobhiweyo abantu bemathebeleleni emashonaland they voted for ZANU-PF sasibatshele ukuthi abantu labeli baclustayo kwabasozi belisenta only what you are doing is to help their representatives their bootlickers abasemathebeleleni ababayengayo ukuthi voteni sibe ngama MPs nenda zisiyatshontsha emakhansil. Self-determination agenda is the only solution to the predicament, to the situation pervading our cities as the people of Matabeleland. Nebandla kuphela elikhokhelwa umkhosi simoyo yilo kuphela elive revolutionary agenda that is orchestrated to restore what belongs to us. Lokho kwamabandla wempumalanga is the wastage of time. Ye abasivotelanga but we don't blame them again because of the confusion ebalabalaba abafuna ukutshontsha izimali emakhansili yibo abarobha abantu bakithi.
Kodwa ubona ingani ibandla le-MRP kuningi elingakuguqula ngokuba sephalamende lakumakhansili kuphela.
We are equipped by the constitutional provision of devolution of power. Siyabe silamandla okucontrola izigaba zethu without the interference of the central government. So nxa sisikuma-councils will be determining everything. Sesikwazi ukuthi if we have got a hotel in Victoria Falls, that hotel must employ abantu bona fide abantu be-Victoria Falls, abantu be-Wange 7906. Ongayenzi konoko ihotela leyo kayithuthi ihambe eHarare. We have got the right to revoke ama-operators license to any company area operator within our area of jurisdiction. So sikuma-councils and iParliament already there sesilidifyed this.
Lo ngumnumzana Thilumbo Mutenda olilunga leMthwakazi Republic Party obexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 esebhinga. Abesifazana abangamajumi ayisikhombisa 70 bancintise kukhetho oluqhutshwe kuviki edluleyo kuzihlalo ezilikhulu lamajumi amabili 120 wanqoba abangamajumi amabili lanye lane 24 njalo wesifazane oyedwa obekukhetho lokudinga umongameli welizwe unkosikazi Elizabeth Valario kanqobanga U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umhlaba jikelele lezizalwane zakuleli zikhathazekile ngenani eliphansi labesifazana abenelise ukunqoba kukhetho uma kuqathaniswa lokhetho oludlule luka 2018. Isakhamusa kobulawa inkosazana Bekezela Mguni uthi ukhathazekile ngenani eliphansi elingene kukhetho.
Siqeda ukudlula ekhethweni mhla ka 23 August 2023 ends. Nga sikhangela njengenhlanganiso esebenza nabantu abangomama inani labantu abangomama abangenele lolu khetho beluphansi kakhulu ngezizathu ezishiyeneyo kodwa esokuqala esikhangelwayo isizathu senomination fee imali okumele kumele uyibhadale ukuze ungenele ukuba ngu-MP kumbe ukuba ngu-president ngeyinye yezizathu encindezela abantu abangomama ukuthi babe yingxenye kulolu
khetho. Unkosazana Sichelesile Mahlangu onqobe esigabeni sephumula kobulawayo laye ukhala ngokwehla kwenani labesifazana abenelise ukuphatheka lokunqoba kukhetho lwalonyaka.
Nxa ngithi ngiyakhangela indlela omama okwenzakale ngakhona angilakujabula ngoba besikhangele ukuthi ngabe kuthiwa kumbe omama behlulekile ngabe sithole lobo mama bafika kumbe kubo 90 but nxa ngikhangela sithole only 21 edalele ephalamende njalo even kuma-councils ethu omama babebalutshwane kakhulu ngingazi ukuthi omama besabeni kumbe kube yikhona okuyana esikujayeleyo ukuthi omama balokwesaba kumbe balokwethusirwa bahle bayesaba ukuthi baye phambili.
Umqondisi we-Girls Table inhlanganiso elwela amalungelo abasakhulayo unkosazana Samukeliso Chuma uthi abangene ngokuvotelwa edale bangamashumi amabili lanye.
Bakithi mina akula okuningi engingakutsho ngodaba lolu lokuthi kule nani elilutshwana inani labomama abakhethwe ukhetho oludlulileyo akumelanga lisethuse. This should not be shocking to us. Angeke sikhangele inani eliphezulu kubomama ephalamende amabandla ezombusazwe wona ehluleka ukubakhetha kuqhutha ama-primaries. We cannot start talking about women being elected into office when we failed to practice internal democracy within ama political parties. So amelanga kusethuse.
Inombolo ezikhulunywa unkosazana Chuma yizo njalo ezikhulunywa iZimbabwe Gender Commission njalo bathi basaphakathi kokuhlolisisa besebenza leZimbabwe Electoral Commission ukuthi batho ukuba abesifazana abanqobe ukukhetho lwekhansili bangaki ngoba okwamanje abakabi lenani lelo lonyaka abesifazana abangu 70 bangene bancintisa kuzihlalo ezingu 210 zedalele ephalamende okuyisilinganiso sechumi lanye ekhulwini kuqathaniswa labesilisa abangu 637 ngo 2018 kwaba labesifazana abangu 237 okuba yisilinganiso sechumi lanye ekhulwini 14.4% kuthi abesilisa baba yi 1648 ngomnyaka ka 2018. Kwaba lamabandla angu 55 angena kukhetho kuthi lonyaka kube langu 19 elilodwa lakhona limelwe ngunkosikazi Elizabeth Valerio obengwesifazana oyedwa phakathi kwabesilisa abalichumi njalo kanqobanga kulolu khetho. Ngimele umsakazi weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyongena kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMnumzana Robert Chonov wayesebenza esigodlweni sawalemelika kwele-Russia okuthiwa wathapha imbiko yezomvikela ongekho emthethweni ube umiswe emthethwandaba namuhla. Elemelika lithi ele-Russia libophe uChonov ongekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Akwaziwa ukuba ukuphi omele ele-France kwele-Niger. Ulandela isinqumo sabathuthuna intambo zombuso ebathi kumele aphume aphele kulelo lizwe. Bayingcosana abantu abahlolwa amazinyo kabili ngomnyaka njengalokho okukhuthazwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association ethi kuqakathekile ukwenza lokhu. abantu abaningi bathi kabanelisi ukuya kubodokotela ngenxa yesimo esibi somnotho eZimbabwe, kubika uMark Peter Ntambe.
Unkosikazi Chiedza Kaparo leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha uthi ngazihluphi lomndeni wakhe ukuyahlolwa amazinyo ngoba gabala mali. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Innocent Denga laye othi ngazihluphi ngokuyahlolwa amazinyo njalo. Unkosikazi Cherish Nemakonde ubusimo esifanayo.
Kunehamba vele sekungasayenzi ukuba lamazinyo amagamzi akho abe sekuphuma amathumba.
Unkosikazi Lindiwe Sibanda uthi abantu abanengi baqhakathekisa ukuthenga ukudla hatshi ukuyahlolwa amazinyo.
Amajembe aqhakathekanga nje. Aqhakatheka ngamazinyo sibili ngokuthi ngiyakwanisa ukuthi ngiphile lezwe lami lobuhlungu kodwa ngifile. Ngizafuna ukushipha la izwe lami ngiphile ngiswele ukudla futhi ngizalidla izwe lami lankhona.
Udokotela Last Dama Ndisho unombhala ejikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Dental Association uthi izifo eziphezulu ababhekana lazo kumsebenzi wabo zigoqela ukubola kwamazinyo, okuyikho ukubanga elikhulu ukwedlula okunye, kulandelwa yikopha kwensini lokulimala emlonyeni.
Kuqakathekile ukuthi sikhuphe sisebenzisa i-toothbrush le-fluoride toothpaste eqondileyo.
Udokotela Amandishe uthi akumelanga abantu besebenzise ukuvungula amazinyo ngoba kungaba yingozi.
Those things damage your gums. Lokhu kuyalimaza ama-gums. Kuphazamise lokulimaza amazinyo.
Ukuthi udubo lokulimala emlonyeni dental trauma ngolunye abahlangana labo kumsebenzi wabo.
Kusilinganiso ekhulwini singathi lolu dubo lukubanga lwe-60%.
Umnumzana Pride Shoniwa okhokhela inhlanganiso yePolite Africa uthi abantu bengameleli ukuhlaselwa yizifo zamazinyo.
So there are things that people should be doing that they need to practice and they must be practicing that, like maybe.
Okuqakathekileyo yikuvikela kulokuhlolwa lokwelatshwa ngamadentist.
Udokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy uthi bahlangana labantu abasebenzisa indlela yendulo abathi ibelapha kakuhle. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle lubikwa lusahlola ukuthi baningi kanganani abantu elizweni abahlutshwa-ke yizifo zamazinyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Amapolisa aqhubekela phambili egcwele endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni, kulandela ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. I-ZANU-PF ithi amapolisa la ahlose ukuvikela uZulu, kodwa amalunga amabandla aphikisayo athi lokhu kwenzela ukwethusela lokuhlukumeza abantu. Kubika uTaboka Ncube.
Ibandla le-ZANU-PF lithi ukugcwala kwamapolisa endaweni eziningi zelizwe akumangalisi. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Farai Marapira uthi umuntu owethuswa lipolisa ngumuntu olecala. Unobhala webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi lo nyaka iZANU-PF ayilathuba lokwenza ekufunayo.
Okuseleyo kwakhathi ezimbonathi kuza kuba nzima ukuthi iZANU yenze ekufunayo. Ikakhulu nxa kuyikuthi amazwe la bekho inhlanganiso bezikhona osadik lezinye zilusolile ukhetho lolu, kutsho ukuthi ke isiguleka amadolo iZANU.
Ekhuluma le Studio 7 uFortune Mlalazi owebandla le-CCC uthe amapolisa hamba ehlukumeza abantu.
Efaka amapolisa agcwele indawo zonke ahamba ezitritini ehlukumeza abantu. Khonokho kuvele kujwayelekile ukuthi uhulumeni akwenze ukuthi asebenzise amapolisa kunye ne-army ukuthi ahlukumeze abantu. Nguhulumende ovele ehlala evika ngamapolisa. Amapolisa apoliticized. Ngokuswelakala kwenhlanhla yisona isimo saseZimbabwe. Uhulumende uyakwazi ispeciali ZANU-PF ubana abantu bathukuthele emadolobheni, abantu bayafuthelana ngenxa yokutshontshwa kokhetho abakwenzileyo.
Kumbiko okhutshwe izolo esikhulumeni samapolisa eZimbabwe Republic Police, u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthe kulokuthula elizweni njalo amapolisa khona elungiselele ukuvikela uZulu. Ekhuluma le Studio 7 isikhulumeli sika Mongameli welizwe uMnumzana George Charamba uxwayise abantu ukuthi bengayengeki batshengisele njengoba belungiselele ukumisa lokho. Usole njalo umbiko weSADC ngokhetho olusanda kuqhutshwa. Kusenjalo unobhala wenhlanganiso yabalwa impi eZimbabwe National Liberation War Veterans Association uMnumzana Douglas Maia ekhuluma nentatheli izindaba eseHarare uthe umsebenzi wenhloli zokhetho ezeSADC ngokuhlola ukhetho kuphela, hatshi ukukhokhela lolu khetho. Wengeze esithi ilizwe leZimbabwe alingeke latshela okokwenza ngumuntu owehluleka ukukhokhela insonto. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Manje sike sizwe ukuthi bathina abantu ngezokhetho olusanda kuqhutshwa kweZimbabwe.
Igama lami nguThabani Ngwenya. Impumelelo yokhetho, hayi, kunzima lokhu, siyakubona kwenziwa kodwa ke. Singathi kunzima ngoba hey, asikazidida nathi, kuyasidida nathi ukuthi kathi intando yabantu yenziwa sekutheni, intando yabantu yenziwa nini. Ngoba lokhu esikubonayo nathi, hayi, asikwazi. Sesifisa ukuthi ngabe uhulumeni ukhethwa ngendlela abantu abafisa ngayo kumbe abantu abazizwa ngayo bazikhethele uhulumeni wentando yabo. Kodwa lokho esikubonayo lamhlanje, hayi, kuyadanisa kakhulu. Kuyasidanisa kakhulu, asazi ukuthi lo kwenzayo kumbe uma kwenziwa yiyona izani uqobo. Bayasithanda, bayabathanda abantu beZimbabwe noma bayenzela, bayenza nje intando yabo, abanandaba ukuthi abantu kweba yini ngoba kambe ngendlela nje abayenza ngayo kutsho khona ukuthi kambe neSADC yanuchitha lolu khetho ngokuthi alwenziwe ngendlela eqondiyayo, kutshwa ngendlela eraiti. Okusho khona ukuthi iZimbabwe emveni kwalolu khetho oro kuwona la ma-result asikwa-announce bayokuphuma na, bazokuphuma na kuSADC eze-region, bazophuma yini ngokuba le nto yabo ayikho. Izima nje lento abasenzayo ibuhlungu futhi isenza sizithole singazazi ukuthi kathi siqhubeke sinuthemba ukhetho noma size namanye ama-plans amatsha angaphandle kokhetho ngokuba ukhetho ngathi akusebenzi lokho, akusebenzi. Asazi nje, asazi, sikhona nje, asazi. Singuzulu weZimbabwe sibhekile, hayi, kuyasidanisa kakhulu ukuthi uma uqeda ukuvota uvotile nawe ubhekile ukuthi nembala kuyona le ndawo, hayi, akekho umuntu wonke uhluphekile sefuna utshintsho kodwa ubona utshintsho lwakhona lungafiki. Isabani engako okwenza ukuthi yona ifuna ukuhlala kuphela embusweni? Yini engako eyenzile ebantwini? Kanti kungangena omunye uhulumeni abe musha kade bonke ngamapati eZimbabwe, kambe ukhona ongafisa ukuthi iZimbabwe ingabi right? Asazi phela ngoba ayi le nto eyenzakayo lana, hayi, ngiyabonga msakazi, ngiyabonga.
Yes, ulukandaba lokhu ngokunye kwangikhona ke okukhulunywa ngabantu kuStudio 7. Sike sibone kuFacebook page yethu yeVO Indebele ukuthi silani khonapha-ke. Siyabona ke ukuthi abantu baphosela sibili okunenge. Kulo senhlanhla Mathemba uthi kuzima kwele Zimbabwe asikwazi ukuthi siyaphephelaphi. Kuzobuya ke uMak Masuku la uthi yebantu sithole nzima asikwazi ukuthi kuyahamba njani elizweni lakwele Zimbabwe, singazani ke sabhekwa impisi. Kuzobuya ke uSandra Moyo uthi yemadoda lapha-ke siphakathi kwelitshe lembokodo kwethu okukhulu akula mkhosi. Kuzobuya ke omunye laye uthi ke ngu-Lawrence Nyoni uthi i-defense yamuzwa kakhulu. Ye, sike ngakagqiba uhlelo lwethu lamhlanje, sibe kwazi ukuthi ku-live talk namhlanje ke sixoxa ngezokhetho ukuthi pho kuyiwa phambili kuyakwenziwani. Ye, singakagqiba uhlelo lwethu kodwa ke sikhangele bezikhokhela. Kuyaxokozela kwele Zimbabwe kulandela impumela yokhetho echothozwa ngabaningi loba isekelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kuzokuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kwele Botswana selovele inhlanganiso ye-Southern African Development Community besithi kumele kubizwe umhlangano omkhulu kukhulunywe ngokhetho lokwele Zimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uKip Sidube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.